Munyori mkuru msangano re Zimbabwe Liberation War Veterans Association va Victor Matema Danda vauza vatorwe nao kuti havasi kufara nedanho reAmerica rekuvandudza zvirango vachiti zvinoratidza kuti nyika iyi haisi kutambira urongwa hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa wekuti Zimbabwe inoda kunatsurudza ukama hwayo nenyika dzepasi rese.
America iri kuratidza kuti izvozvo haizi koshesa, inoda bedzi kuisa mbiri nemukurumbira wayo pasi rese, zvisinei kuti zvinofadza vanhu vepasi rese here kana kuti hazvifadzi. Saka isu tiri kuti aiwa America kana ichida kushanda nesu ngaishande nesu seumwe akaita sesu, kwete kuti izoita sekuti iyo ndo yaamukuru wedu. Izvozvo ndo zvatiri kuti hazvisi kuda.
Masvondo maviri apfuura, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wekuvandudza zvirango pane vamwe vanhu muZimbabwe weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act, uye vamatema danda vati izvi zvakaitwa zvichitevera kurudziro yakabva kune vemapato anopikisa zvikuru sei mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa navatendaibiti vePeople's Democratic Party. Vamatema danda vati hapana chakaipa kuva nemapato anopikisa, asi havadi vanhu vanotengesa nyika nekuti itemerwe zvirango zveupfumi.
Saka vanhu vakaita Sabich na Chamisa negweta ravo Tavani Mbovu tsika dzavo hadziindirani nekuve opposition muZimbabwe, dzinoendirana nekuve vatengesi venyika yeZimbabwe. Saka vanhu vakadaro hatisi kuvada kunyanya. Patakaita musangano wedu muna November, vana Chamisa vakauya tichigirana kuti Mugabe wakanganisira nyika ngabi, asi Mugabe yedu yakutorwa akunzi Comrade naChamisa. Saka totongoona kuti handokupenga kwacho kuripo, vanhu vane pfungwa imwe chete.
Vashurawo kudyidzana kweMDC Alliance navamugabe vachiti izvi zvinoratidza kuti vamugabe vave mutengesi chaiye. Vatiwo vamugabe ndivo vakafurira MDC Alliance kuita mhirizhonga musi waHwanyamavhuvhu, pamwe nekuti MDC Alliance ipikise zvakabuda musarudzo kumatare edzimhosva. Mumwe murwiri wehondo yerusununguko vatawanda Chipato vatsinhira mashoko aya vachiti vaitungamira mhirizhonga nguva yavamugabe ndivo vakatungamira mhirizhonga yemusi waHwanyamavhuvhu yakaitika muHarare, mauto akauraya vanhu vatanhatu.
Saka vanhu vese vanga vachiita violence, vana Jim Kunaka, vana mashaya mombe, vana dewe zvisemu otazo. Saka chionai manje kuti Chamisa wamunoti Chamisa uyu is he for Zimbabwe or not?
Asi mutauri wePeople's Democratic Party inove nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vashora vamatema danda nevamwe vavo vachiti vanofanira kusiyana nenyaya yekutyidzira utungamiriri weMDC Alliance. VaMafume varambawo kuti vari kushandana vaMugabe.
Ivo ndivo vakashandana Mugabe, vakatora chiugabe chikapinda mavari. Vari kutsonda vanhu, vari kushudha vanhu, vari kuuraya ikonomi, vari kudya mari yeruzhinji. Hapana chavari kuita chinobetsera nyika. Isusu tine kugunun'una kukuru nemashandiro anoita varume ava eutsinye ekuti nyika irambe ichitambura pasina zvinobuda. Ivo ndivo vakapembedza Mugabe, vari ivo vachifamba vachiita semadzimai ake, asi iko zvino vakuda kusimudza musoro nokuti takamubvisa Mugabe uya.
Vatiwo manyepo kuti MDC Alliance yakatumwa navamugabe kupikisa zvakabuda musarudzo vachiti gumbiro remutemo yenyika rinovabvumidza kuita izvi. Vatiwo vane umbo hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirwa. Panyaya yezvirango, vamafume vati nyika dzekunze dzinodzika mitemo yadzo dzichitarisa zvinodiwa nevanhu vadzo, uye Zimbabwe inofanira kuita zvinodiwa nenyika idzi kana ichida rubatsiro kubva kwadziri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumuzinda weAmerica muHarare sezvo waramba kutaura pamusoro penyaya iyi. Zvichakadai, vaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko vanoti vanoda kuti hurumende isandure zita renhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport kuti idzokere kunzi Harare International Airport kana kupiwa zita rerimwe gamba chairo, zvichitevera kutengesa kwakaitwa navamugabe apo vakatanga kutsigira MDC Alliance.
Kana munhu atengesa tinodire mbiri yake, atengesa kamugabe. Saka zvatisha mbira mbiri because airport ine mbiri. Airport ndo inopa huso hwenyika pane vauyi nevanobuda muno. Saka tinoizirei mutengesi pafesi pedu kufamba takanyora mafesi edu kuti Robert Mugabe. Iye ari mutengesi, ndozvatiri kumubitira.
vamwe vaimbove varwiri vehondo yerusununguko vatiwo kana migwagwa yese yakapiwa zita ravamugabe inofanira kusandurwa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamugabe kana mhuri yavo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.